Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana, 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopo maEvictoria Falls pazuva regoredzva wakawanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana, 384, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMatabeleland North, nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana, 564, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vari vemuHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi matanhatu nevana, 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 15,829. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu, 11,716. Tauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti mutumbi wava Roy Dikinya avo vakadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva wakawanikwa, asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonera sezvo pakamanikidzika. Vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuHow Mine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu. VaFarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavadikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose. Mumwe wemhuri yavadikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navaFarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino takakwanisa kuona kuti akadonhera ne mwiri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti mwiri wake, nekuti paakadonhera pacho ndo pane mwiri wakawanikwa, asi panhu apa pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pari zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment naminista Mangaliso Ndlovu napermanent secretary vamunodovafa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita titore chitunha ichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kuMatabeleland South unoitwa iwoHow Mine. Ndo imwe fungidziro yanga iripo yekuti vangakwanisa kutibatsira nezve kushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi vachitsvaga ndarama. Saka ndo zvatakamirira kuita, asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure mekunge maitika chiitiko chinosuwisa zvikuru chakadai.
Vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura. Hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha?
Hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho. Panhu pane matombo, asi kana makamboshanyira nzvimbo yeVictoria Falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani, iri rakadzika 10, iri rakadzika 20. And vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pedyo nematombo mamwe acho aripo, nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza. Ichi chinosuwisa, chiitiko chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare, nekuti pari zvino chiitiko chekuti angasai chamboitika. Asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuVictoria Falls. Asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita, munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei, vasvike papi, vaite sei. Asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema, hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosuwisa chakadai. Asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu, nekuti kuVictoria Falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema. Inzvimbo yemafaro, inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvine zvipingamupini zvakawana gonde rechitanga.
Ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike unge uchitorwa?
Veukama tiri kutaura navo masikati anhasi, tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapprecieta dambudziko ratiri kusangana naro. Panhu pandiri kutaura apa mukoma Jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore, nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo repesera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi. Panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya. Saka panhu panototsvedza, panhu pasitingasvikiki, panhu pasati pambosvika. And ndinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri, idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanyanyanya vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore. Saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kuchaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri. Asi idambudziko rinosuwisa kurasikirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita. Asi tiri kumira mira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai. Kana pane zvavanenge vachida tatichiedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei.
Avo vange vari mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown. Palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda. Mukuru wemisa Zimbabwe vata vanhu mwoyo vaudza Studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo vaGolden Maunganidze vanyora gwaro iri kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau.
Sachigaro wemisa Zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Godwin Matanga rwaro rwekuvakurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neveZimbabwe Media Commission kuita kuti pasave nekumbunyikidzwa kwatapire nawo mukutanga kwaita kufarwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa kwatapire nawo mushure mekunge yavharwa yatinoti lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatapire nawo emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatapire nawo achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenawo hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatapire nawo ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumatare edzimhosva ikandotaura nana mazvikokota vemutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Dare redzimhosva rikamisa mapurisa kurova vatapire nawo rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvekufambiswa kwemashoko rakabva rapachiga kana kuti chatinotiyo muchirumbi gazette rekuti vatapire nawo vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vamaunganidze vati mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwekuti mitengo yemaresinesi yekuti vashandi venhau vaite basa isati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurirane necommission, commission ivape gwaro rokuenda mberi kuti vatapire nawo vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda. Nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutapwe nawo kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inoti kuna vamatanga
kurudzira kuti ivo vamatanga nevaya vanoshanda nawo vafambise basa nemazvo vachitaurira nawo neveZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka menyu kuti uri ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nasi dare repamusoro redzimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shila Chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai Chisiri munhu vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mekuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520 emadhora ekuAmerica vakatongerwa mwedzi gumi mujeri. Tatadza kubata gweta raamai Chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu uve mari inotenga mai Shila Chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependents anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo uyo wehutsinyo wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwemamwedzi inokwana 10 panyaya yekuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yandaa kupiwa nehurumende yeUS $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye. Uri kuiswa pamberi pedare na vachichemerwa negurukota neremagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajisiti kuti wanga osina kufanira kuti muna asina mhosva yati ambopara muna asina mhirishonge yakaita muna akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirishonga onzi agare mujeri kwe 10 months saka kudare reku high court rekumasvingo ishateerera nyaya iyi ichinzwa kuti majisiri siri munhu vangatenderwe here kuenda kumba vachimirira kuti vazoita appeal yavo inzwikwe yekuti kuconvictwa nekusendedzwa kwavakaitwa zvibviswe
chii chamunotarisira kubva kudare redzimo zvanhasi
tikutarisira kuti dare repamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu vanove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina mfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vaunitwe nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka seamalgamated Rhodesia's Union of Zimbabwe ticharamba takatarisira kuti matare edu acha epamusoro acharadzwa kuti zvakaiva nedare riri pasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vangapanishirwe kuti sei vanzwa nzara vangapanishirwe kuti sei vawedzerwawo vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vape vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararame upenyu huri dignified
avo vange vari mutungamiri wesangano reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio uko isu tinofara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gore rapfuura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy happy Doreni nevana vake Virimai nevana vake happy happy Christmas ndiri mutano zvishoma Dirofara mufarise vamwe nemiwe veikoko vana jonga muti mufarewo happy new year tapinda mugore dzanga ritipatsire nezvakanaka kwete kutigira sezva 2020
kadi vana mukoma tanonoka wande kuwashington dc asi tinofara chose tichiti negore idzvairi happy new year happy new year Machinja mese kwa muri koko ndikuti happy happy vana ve MDC Alliance ndikuti happy happy kwa muruko ichiti pa 2023 patichabudi here vachatipa mukano here kunovhotera pati yedu chayo chayo yatinoda
Mamuka sevatanonoka wandi tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda kungotaura mune zve lockdown yekuZimbabwe vanhu vaurawa nenzara Vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown ive vachiguta isu tichifa nenzara zvoda kuti vanhu vahwisise problem dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara dini simba ndiri pano paBotswana
asi kunyange zvodii monzo raagoni kuita president weZimbabwe zvigoni kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero wekuita president haana paanogona kusumudza Zimbabwe semanyurira yaita ya kuiswa mumadhaka nesanpf kwaiitwa saka munzo raangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngaatibetserewo nezvese zvaaruda kuita izvi kuti abve zvake hatidi kana kunzwa nezvake uyu munzo munzo raangasimudze Zimbabwe asimudze Zimbabwe zvachose nekuti hakuna kind ya president werudzi rwuro hakuna president akadaro
mukasei pastudio 7 ndinoda kutaura kuti dambudziko ratatiita muZimbabwe nderekuti nyika yedu iri kutongwa nevanhu vachiemberesa vasina maideas pamusoro pezvo tarisai paexemple zake ivo vamunangagwa Muhadhi Chiwenga Matema Danda Chinotimba the list is endless vadhara vava vamuri kuona ava vari very selfish arongori makaro chete kuikwa heti dzakagwaondo chidzakagwaondo but ndio vanhu vakasunga nyika mbira dzakondo nyika haina kwari kuenda remhaka yemadhara iwayaya asingati kusiya zvigaro ngavasiye zvigaro vana vadiki vakatodzidza political science vapinde musystem vashande basa zvakanaka nyika iende mberi pane kuti vanhu vakatanga kushanda nyika 40 years ago nanhasi vachiripo vari kuitei hapana hapana vari kutiostalvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki. Chirongwa The Connection. Nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kuchirongwa ichi chiri kubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musinete yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo aMike Kamala Harris vakange vari kuGeorgia vo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden havavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri ari kuuya.
Handifunga kuti zvinochinja anything ba because zvinhu zviri kufamba negwara razvo. Musi wechitatu nhengo dzeparamende kana kuti Congress dzichasangana dzichaverenga mavhoti awachapiwa wakapedza kupera kwenyaya. Kune mamwe dzimwe nhengo dzati idzo dzichapikisa asi dzishoma ngekuti ukapikisa ka kuchava nekutaura kana kutaura kwapera kuitwa kuvhota mavhoti acho haapo ba angachinje gwara rezviri kuitika izvi hapana ba.
Nhengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi?
Kutya vanotya chaizvo ndiye uyu WhatsApp ngekuti WhatsApp mamwe masapota aoka wanoita zvezombo zvekuti saka iwo wanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba kwakungotaura kwekuti wangotya kuti tikasataura tinozosoroposwa naWhatsApp hapana chinhu chichachinja.
Mataura kuti gwaro rabudiswa nevana muzvina bhizimisi harina zvarinochinja, chii chavanotya vana muzvina bhizimisi? Chii chavanotya chakonzera kuti vabude pachena vachitaura zvavataura izvi?
Ndo kunonzi kuti rechimangwana ka wanozokwanisa kuti ahona isusu takasapota gwaro izvi ngekuti iye zvino vari kubvunzwa kuti ko makatara rei pane bongo zvozvo izvi zviri kuitwa izvi kuda kuchinja mafote wanu saka walikula kuzoti heshima ngwana aiwa isi atina kunyarara ba chakataura asi hapana zvaasa kwanisa kuchinja ba ngekuti chitima chekubhurowa yo chaenda
tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify ma electoral college
fire
Va Trump va kuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muWashington DC vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navaTrump
ndougaro wavo handichatoziva kuti kangani vanhu vachidemonstrata hongu vachauya vachiita ndike zvaona kuita but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress ndopawachaverenga mavhoti ava vanenge vachisauda vachiita mademonstrations vanenge vari kure saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo hapana chimwe chinhu chichachinja pa kuchinja zvinhu asi hapana pachinhu chichachinja ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvina nechokwadi vese hapana zvichachinjwa hapana chinhu chichaitwa kuti mamuve nemavhoti hapasi chinha chitima chedhemokrasi chakasimba chiri kufamba musi wa20 January wabiden ndo wachaitwa purezidendi mutsva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 Janet Kambo kanobva kuna John Chibadura sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384 Zimparks inoti mutumbi we murume akadonera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wawanikwa tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupa izve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.